Dano ratorwa nekanzuru yeHarare rekubhadharisa mari yekunze kana kuti paamerican dollars kana kuti equivalent vachishandisa bank rate. Idano rinokwanisa kudzikisira mabasa ezveutano nekuda kwekuti veruzhinji vanosanganisira vashandi vekanzuru ivavo macivil servants nevamwe vese vari kushanda mumakambani emuno munyika ruzhinji rwevanhu havasi kutambira nemari yekunze. Izvo zvine njodzi yatingati inogona kukanganisa iya inonzi health seeking behavior, yekuti munhu akarwara anenge achifanirwa kuziva kuti ndinofanirwa kumhanya kuenda kuchipatara kana kuti kuclinic. Asi nekuda kwekuti pane zenge paine bariya yemauser fees iwavo emari yekunze, zvichaita kuti vamwe vana mai vanenge vakazvitakura vagoda kubarira kudzimba. Zvogoda kukanganisa zvekare mabasa atingati zveimmunization, kubayiwa majekiseni anodzivirira zvirwere zvakasiyana siyana zvinobata vana vadiki. Saka idano ratingati risina kunge rawana ongororo kana pfungwa dzeveruzhinji vari mudhorobha reHarare. Veruzhinji nekuda kwecovid-19 vari kuomerwa zvikuru kutoti vakwanise kuti mumba mudyiwe. Saka zvinozokonzeresa mabasa ezveutano nekuda kwekuti kuti munhu azotsvaga mari yekunze yekuti akwanise kunorapwa, mari iyoyo inogona kunetsa kubuda.
Asika varusike, vakawanda vave kungochaja mitengo yavo nemari yekunze yekuamerica iyi. Chii chingaitawo kuti kanzuru inge isingazotorawo matanho? Yationa kuti zvinhu zviri kungokwira munyika yose.
Pfungwa dzekuti mabasa ezveutano ibhizimisi rekuti munhu awane profit pane kukoshesa utano, hatisi kunyatsoziva kuti pfungwa idzodzo dziri kubvepi. Nekuda kwekuti tiri kuona maservice providers akawanda munyaya dzehealth, mumwe nemumwe ane havi yekuda mari yekuamerica. Asi mari yekuamerica iyi madhora aya vazhinji havana mari iyoyo sezvandamboreva zviya. Izvo zvoita kuti varombo vazhinji vasina mamedical aid. Tinoona kuti munyika mese less than 10% yevanhu ndivo vari pamedical aid. Vazhinji vese havana medical aid. Izvo zvokanganisa mabasa ezveutano.
Pana matanho angatorwa here nehurumende panyaya yakaita saiyo yezveutano iyi mukanzuro?
Hurumende inofanirwa kunge ichipa atinoti mahealth grants kumakanzuro. Asi tiri kuona kuti mahealth grants iwawo akapedzesera kupiwa makanzuro kumakore ekuma2000. Makanzuro mazhinji haasunge achiwana mari idzodzo. Asi makare kare taiziva kuti makanzuro vaiwana mari zhinji yaibva kumabhawa. Mari idzodzo dzavaiwana kubva kumabhawa angari ekanzuro ndidzo dzimwe dzemari dzaizoshandiswa kutsigira mabasa ezveutano. Saka chinhu chikuru chatingade kukurudzira kuhurumende ndechekuti munyika munomu hamuna safety net nekushayikwa kweyatinoti National Health Insurance Scheme. Saka zvinenge zvakatokosha kuti senyika kana tichizenge tichizoda kumuvha kuenda kunowana yatinoti Universal Health Coverage, zvinenge zvakakosha kuti tinge tine National Health Insurance inenge iri kwana UK, kwana Thailand, kana nyika yakaita seRwanda muno muAfrica vanayo, kana South Africa yatotangawo chirongwa ichocho chinoita kuti mumwe nemumwe anga achiwana coverage yekuti musi waanorwara haazoita dambudziko rekuti mari ndoiwanepi kuti ndirapwe.